Mutemo wacho wakajeka zvinoitwa nehurumende kuchinja mazita. Pane mutemo unonzi Names Alteration Act, Chapter 10, 14. Mutemo unopa simba kuna minister we local government kuti akwanise kuchinja mazita enzvimbo, mazita emarodzi, mazita echinhu zvese zvazvo zvinenge zvichienderana nehurumende. But patori nepamwe pamutemo unobvumidza zvekutochinja mazita ezvimwe zvinhu zvatisingatomboti zvehurumende.
Ko, vari kutiwo mutemo weUrban Councils Act unopa makanzuro simba rekudoma migwagwa?
Tikanzwa vanhu vanga vachitaura kuti kune mutemo weUrban Councils Act kana weMaroad Councils Act unoti vanhu malocal authorities vanokwanisa kupa mazita. Havarambidzwi kupa zita, asi zita ravanenge vapa iroro rinochinjwa nehurumende. Saka zvakangofanana nekusaripa nekuti hurumende ndeine simba. Nganditaure zvinhu zviviri. Ngatiti pane road riri muHarare kana Bulawayo kana mucity yega risina zita, havarambidzwi vecouncil kuti road iri tiri kuripa zita rekuti zvakati. Asi kana vadaro pfungwa yavo iyoyo inotofanira kunge ichizotiapprovwa naminister welocal government. Asi kana patori nezita kare, havatombobvumidzwi kurichinja. Asi hurumende ndiyo inobvumidzwa kupa nekuchinja. And then mutemo wekuchinja uyu wandataura unonzi Names Alteration Act Chapter 10, 14 wakanyorwa kunzi unodarika mimwe mitemo yese. Saka zvinenge zviri muUrban Councils Act nezvinenge zviri muRural District Councils Act zviri pasi pezviri mutemo iwowo. Uyu mutemo unonzi Names Alteration Act ndiwo wakashandiswa nehurumende kubva muna 1980 painzi ana Salisbury vakuti Harare, Gwelo yakunzi Gweru, zvese zviya zvazimelseta yakunzi Chimanimani zvakaishandiswa mutemo. Ndiwo mutemo uri kushanda iwowo, unopa simba kuhurumende inenge iripo.